Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kwa tereri, tunosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kurume 18, 2017. Makaterera ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi dai tanga tiine kuvhota kumwe kuye kwakafanana nekwetu South Africa kuti unenge uchingovhotera bato vatine kuproportional representation kuda kwaiti vanhu vava vashandisechitupa.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission anoti zvinonetsa kuti vanhu vavhote vachishandisa zvitupa zvavo sezvo zvichityora bumbiro remutemo.
RDZ ndo bato rekunge tichivhotera muna 2018 ndokunge tisina kupinda as mubatanidzwa kana mubatanidzwa uchinge waramba.
Renewal Democrats of Zimbabwe inoti yakagadzirira kushanda nemamwe mapato musarudzo dzemuna 2018.
Hongu fuzi yakakanganiswawo nemvura sezvirimwa zvese sezvakaitika kune zvirimwa zvese asi nekuti minda yanga yakarimwa yanga yakati wandei inoimba kuti fuzi yaichauya inenge yakati wandei.
Zimbabwe yotarisira kugadzirisa nyaya dzezveupfumi ichishandisa mari yeforjika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare raMajor Street kuChipinge kumaNicaland nezuro rakatura mutongo wekuti mapurisa aripe vagari vekuchinyamukwakwa vakarohwa nemapurisa aya muna 2015. Vanhu ava vakarohwa vachinzi vairima munda wekambani yeGreen Fuel kuchisumbanje. Kambani iyi inogadzira mafuta ekufambisa dzimotokari nenzimbe. Asi vanhu vakarohwa vanoti minda iyi vakaita zvekubvutirwa nekambani. Vainge vaendeswa kudare nevagari ava igurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika uye mukuru wemapurisa. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wesangano revagari Platform for Youth Development vaClaris Maduku.
Mapurisa akandorova vagari vekuchinyamukwa kwavanga vachirima kuminda dzavo zvokusvika pakuvakwata asi vakabva vasungwa zvakare because vairohwa vari muusungwa. Isu sevePlatform for Youth Development akaona kuti maitire mapurisa aya anga anyanya nekuti mune zviitiko zvizhinji mapurisa aingoti kana vagari vachitaura nyaya dzeminda dzingave dzekuti todawo compensation dzekuti pane vamwe vakabviswa munzvimbo dzavanga vachigara nekuda kwekutorerwa minda kana kuti vaya vanga vachichema-chema kuti awa todawo compensation kana kuti miganhu iyi ingainyatsogukwa zvakanaka. Nguva zhinji paingoshandisa mapurisa kunochiridzira vagari. Iye tingati judgment yaiitwa iyi kubva kuChipinge nevagwezhira inotiratidza kuti mapurisa anofanira kushanda zviri pamutemo, anofanira kushanda kutarisawo mastatutes avo kwete kushanda zvekuti vanenge vachizvishandira ivo semunhu. Nekuti tiri kuona kuti mapurisa akakwanisa kurova vanhu airova ndechekuti gakava iri nderegumba kwavo. Saka tinofara kuti mutemo watarudza pachena kuti mapurisa akarova vanhu aya anofanira kuti abhadhare mari muripo kuriitira vakakuwadza nekurova.
Vakarohwa vanga vachida mari inosvika mari chaizvo
vanga vachifanira kuti vabhadhara kwemari sekukumbira kwatakaita kudare inosvika ma8,000 asi mutongo uchibva kuChipinge uri kuti iyo umwe naumwe wevasungwa vanga vakakuwadzwa va6 vanoti Vaina Ndlovu, Maxwell Mtisi, Chipo Shiripinda, Samson Muyambo naMugovera Makaza vakaripirwa $500 ichi yekurohwa kwavakaita. Asi pane vamwe vakakuwara vakaenda kuzvipatara vanosanganisira vaSamson Mugovera vakaripirwa zvimwe mari inokora musoro vavo.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vari paRunare kuChipinge. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti bumbiro remutemo munyika haritendere kuti vanhu vavote vachishandisa zvitupa nekuti zvitupa izvi hazvina kunyorwa pamba pavanogara kana kuti kero dzavo. Apo sarudzo dza 2018 dzaswedera pane kunetsana pakati pemapato ezvematongerwo enyika kuti vanhu vovota sei. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau.
Hatizoziva kuti munhu yauya nechitupa kuzovhotera ari kuno, anogara kuno here, anogara muwodhi iti anokwanisa kuvhotera kansela vati. Asi dai tanga tiine kuvhota kumwe kuye kwakafanana nekwetu South Africa kuti unenge uchingovhotera bato yatinoti proportional representation, kuda taiti vanhu vava vashandise zvitupa. Asi muno muZimbabwe nemavhotero atinoita hazvigoni kuti munhu angouya nechitupa papolling station chero yaasvika okwanisa kuvhota. Anofanirwa kuvhotera munhu maanogara nemunzvimbo maanogara. Saka kuti tizive izvozvo tofanirwa kunge takatomunyoresa matinye neyatinoti voters roll. Ende unokwanisa kungovhota chete ndo kungesara kuti chiwanika muvoters roll imomo. Chitupa chete hachizokubatsira, voters roll rinobatsirana nechitupa.
Panenge pamboitawo kunetsana kumapato kupanyaya yekuti mishina iyi ichatengwa sei yebiometric voter registration. Mungajekese kuti zvamira sei?
Kwari zvino tichidendera mberi nekutenga mishina iyoyo. Asi tisingashandise mari yatinopiwa neUNDP, tatishandisa mari yatinopiwa nehurumende. Iyo iri kubva kuUNDP takuishandisawo mamwe mabasa.
Saka inoita mari mishina ingakukwandirei kuita basa renyu?
Mari chaiyo kana muchienda kutenda handikwanisi kutaura iye zvino nekuti tinozotarisa kuti lowest bidder weaibhidhi yemari vatichazosarudza.
Sachigaro wesangano reZEC amai Rita Makarau vari parunare muHarare. Bato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoti riri kuita nhaurirano nemamapato anopikisa kuedza kuumba mubatanidzwa hwekukwikwidzana neZANU-PF muna 2018. Asi mutauriri webato iri vapishai muchauraya vaudza Studio 7 kuti vari kuita havo gadziriro yesarudzo nekuti zvemubatanidzwa zvikaramba vanopinda mudariro vari voga.
Isusu sebato reRDZ tiri kupinda mugraundi tichiudza vanhu kuti vange vachiziva kuti RDZ ndobato rekunge tichivhotera muna 2018 ndokunge tisina kupinda as mubatanidzwa kana mubatanidzwa uchinge waramba. Asi kana mubatanidzwa uchinge uripo, vanhu vese tiri kukurudzira kuti vavhotere candidate yecoalition.
Pane nhaurirano here dziri kuitwa nebato renyu dzakanangana nenyaya yekuumba mubatanidzwa?
Yeah, so far pane nhaurirano dzakawanda. Tiri kuita engage mapato ese nemamwe vanhu magroupings ese akawanda. Tiri kufungidzira kuti zvino zvakakosha kuti tinge tichishanda tese pana 2018 tichitarisire kuti ndiani anezenge achimira ari panyanga paupresident against candidate yeZANU-PF.
Ndeapi mapato amuri kutaurira nawo apa?
Tingati mapato ese hatina kuisa, hatisi kuselekta. Tiri kungoti munhu wese uri kungoti ZANU-PF must go is our friend in this game.
Ko nemuswe svondo munenge muri kupi?
Tine mamwe matimu ari kuenda kwachienda mbuya muswe svondo, vamwe vachaenda kumalipati, vamwe vachaenda kuchirumhanzo. Tine matimu akawanda ari kufamba.
Mutauriri webato reRDZ vapishai muchauraya vari parunare kuChipinge. Muchirongwa chedu chinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tiri kutarisa mashandiro ari kuita mabond notes kusvika pari zvino. Vemakambani vaimbenge vochema-chemawo vachiti havasi kuwana mari yekutenga zvinhu kunze kwenyika. Asi mutedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, vaKalisto Jokonya, vanoti mavhiki mashoma apfuura zvange zvave nani sezvo vanga vachiwana mari. Tabvunza vaJokonya kuti zviri kufamba sei nemabond notes pari zvino.
Ngatiti mabond notes akaunzwa kuti tigogona kutengerana muno muZimbabwe. Tisinganyanya kusekuleta mari yeUS dollar. Nekuti US dollar pachayowo yanga iri nyore kuti vanhu vangouya vachitora vachienda nayo ichibuda. In other words, munenge mava kutotora upfumi uchibuda nawo. Zvine zvino kuti uchitora bhondi ugobuda naro hazviiti. Saka zvine maadvantages azvo hazvapavo. Asi ngatiti iyo ngova nzira yokubatsiridza vanhu varimo kubvisa vanhu mumakiu zvazvanyanya kunei. Asi ikonomi pachayo kuti ive inobudirira inde ichiinda mberi, ndozvoda kugadziriswa kuti tikurudzire vanhu vachiva kuzoinvesta muno muZimbabwe. Nevanadzowo mari muno muZimbabwe vachiinvestawo vakamwa mafactory vachibudisa mabhizimisi zvichienda mberi. Ndozvinotarisirwa munyika kuti nyika yoga yega ngaibudirire, ngairambe ichikura, ngairambe ichipereka mabhizimisi. Ndozvinodiwa.
Ko mari yekutendai kana kuti maincentive aya ari kushandira here vemabhizimisi?
Wangu kune vanenge vachiexporta anoshanda, because akauya nechinangwa chokuti kana wakaexportawo unopuwa 5% yako. Izvo hazvisi kumbotadza zviri kuitika zvechokwadi. Hapana zvakaipa nokuti nogona kuzotora mari iyo uchizobhadhara vasevenzi vako nemabhondi. Izvo zvinoitika. Asi ngati ngoti unenge wagona kuexport, pane zvakawanda zvinoda kuti zvitariswe. Isisa mabhizinesi takati imwe nguva ngatishandisei randi nokuti riri padhuze nekutoneya kutreda neSouth Africa than any other country in the world. Tikatizve zvinoda kuti tiite inonzi internal devaluation. Patakaita tichikwidza masalaries edu kuvashandi, takakwidza tichishandisa US dollar. Zvino yakwira zvokuti vatakavakidzana navo, nyika dzatakavakidzana na South Africa, vana Mozambique, vana Zambia, vanobhadharisa mari dzakadzikira zvikuru sadza nesusu. Vana Botswana chaivo vanobhadhara maminimum wage yavo kuma $90. Isu tichiwanika tiri kuma $300. Saka kuti uchizoendawo neexporter hazvisi zviri nyore, zvakaoma. Ndivo zviri kuita kuti nyika yedu irambe yakasungikana isingaendi mberi. Saka tovaita internal devaluation. Ini ndinofungidzira kuti nenguva dzichiinda mberi, iyo nyaya yebhondi ichabatsira painternal devaluation one way or the other. Because kutaura navanhu vashandi nevemaunions kuti ngatidzikisei mari hazvadi. Asi ndoo nzira imwe nguva inogona kuzoita yekuti tiwane itaita internal devaluation. But kana yanatsa kugarwa vanhu pasi vachironga kutenda seni mberi.
Vamwe vari kuti vane chivimbo kuti zvinhu zvichamboita nani panyaya yekuwana mari kana fodya yatanga kutengeswa. Ndopfungwa dzaminadzo here?
Ichokwadi. Izvo ichokwadi, nokuti mari inotouya, because fodya inotengwa navanhu vari kunze, haitengwi navanhu vemunhu. Saka nenyaya yekuti inotengwa navanhu vekunze, vanototi vauye nemari yokunze. Ndo zvechokwadi. Kumabhangi kunenge kwaa kuratidzika kununira kuti mari yauya, nokuti vaya havagoni kutenga fodya vasina mari idzo. Ndo zvakanakira fodya, because it's an export crop. Irogo ya ichibuda 95% of it inobuda munyika, only 5% is processed in Zimbabwe. So iyo ichokwadi kuti inototi iuye, but haizopedzi zvose nokuti hanyawo yakuwanda manini. Tobada mabhiriyonzi nemabhiriyonzi achipinda.
Vemabhizimisi mubvunzo yekupedzisira vanga vachimbochema-chemawo kuti vanenge vari kumboshaya mari yekunze kuti vazotenga zvimwe zvinhu zvavanoda. Yakuwanikwa here? Makaita here hurukuro nereserve bank nenyaya?
Regai nditi kune mabhizimisi ari genuine anoita zvakati. Pane pasvondo mbiri dzapfuura pamboratidzika kuti pambogona kuti vanhu vawane mari yokutenga kunze. Zvinoreva kuti pakamboita mukana wakadaro wokubatsira. Ichokwadi. Tinongofungidza kuti nekuya kwaita tobhaku yekuchaika kuti pamboita loosen up as well. Saka izvi zvechokwadi zvatomboitika. Zvambotisunungurawo kana nesu zvekuti kana nesuwo taane kaproduction katanga.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nenyaya dzekurima, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwemusika wefodya nemusi wechitatu. Tine hurukuro nemukuru weTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, avo vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka uye vanotarisira kuti fodya ichatengwa nemutengo wepamusoro-soro.
Iye zvino hatisati takunyatsoziva kuti ichauya kuzotengeswa nevarimi inenge yakawanda sei. Asi tinovimba kuti vachatengesa fodya yakapfuura yegore rakapera zvakati ongichana.
Haina kukanganiswawo here nemvura iyi fodya mwaka uno?
Hongu fodya yakakanganiswawo nemvura sezvirimwa zvese, sezvakaitika kune zvirimwa zvese. Asi nekuti minde yanga yakarimwa yanga yakati wandei, tinovimba kuti fodya ichauya inenge yakati wandei ichienderanawo neyatingati mahectares anga akarimwa. Hongu tingati igoho pahekta yakadzika, asi nekumahektares atanga akati wandei tinovimba kuti tichawana fodya yakati kurei yegore rakapera.
Tombotarisawo iko kutengeswa kuri kuitwa fodya uku. Tiri kunzwawo kuti pane mimwe mishina yamakushandisa vamawanga vasingambonzwisi kuti zviri kufambawo sei. Mungajekesa ipapo?
Ya, kubvira gore rino takaunza inonzi electronic marketing. Apa chatiri kuita ndechekuti izvo panzvimbo pekuti vaya vanotengesa fodya vaite zvekutaura nemuromo mapurize, vakuisa maprize avo mukakombyuta kaanenge akabata mumaoko. Maprize anenge aiswa makombyuta anoenda anotudirwa kukombyuta yePIMB onogaiwa-gaiwa koonekwa kuti aisa prize pamusoro ndiani. Anenge aisa prize pamusoro ndianenge atenga zviro racho rinenge richitengeswa nguva yacho iyoyo. Izvi tiri kuitira kuti tinyatsoona kuti fodya iri kutengeswa zvakanaka zviri pachena, itengwe nemutengo chaiwo. Nekuti tinoziva kuti mabhaya aya atoti mabhaya kana kuti vatengi vefodya vari mulaini muya, vanoti vakatarisa fodya vanogona kufurirana kana kuungana voti aiwa fodya ingatiitenge neprize yakati kana mutengo wakati. Asi kana vachiita zvekuisa maprize aya mumakombyuta tavanenge vakabata, vanenge vasingazivi kuti mumwe wavo ari kuita sei. Iye yatinoti pachirungu collusion, havachakwanisa kuita collusion. Endo zvakare system inotibatsira isusu veTIMB nevamwe vari muindastry kumaneja kana kuona zviri kuitika nenguva iyoyo.
Asi zviri kutambirwa sei nevarimi izvi?
Takaita atati matraining sessions, takadzidzisa varimi nekuvaratidza kuti zvinofamba sei tisati tavhura musika yefodya nhasi. Hongu hatina kukwanisa kudzidzisa vese, asi iye zvino tiri kuona kuti maprize efodya, fodya yatengeswa ichishandisa system itsva iyi inenge yatengwa zviri nani pane yatengeswa ichishandiswa system yekare yataiona iyi.
Saka fodya yakawanda yemuZimbabwe inotengeswa kunyika dzipi chaizvo, Dr. Matibiri?
Fodya yedu yakawanda zhinji inongoenda kuChina. Nyangori chikamu tinopfuura chepakati nepakati kana kuti half, more than half yefodya yedu inoenda kuChina.
Ko dzimwewo nyika?
Ya, imwewo inozoenda kwatinoti kuEurope, inoenda kuenda muAfrica, inoenda kwatinoti rest of the world, dzimwe nyika dzese. Tingati chikamu chimwe chete muzvishanu kana kuti 20% inoenda kuEurope, 20% inoendawo muAfrica, imwewo inozopararawo dzimwe nyika dzese pasi pano pese.
Mukuru wesangano reTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Judith Chiyangwa, vanova ivo mutungamiri wesangano reGirls Legacy rinoshanda nevanasikana vechidiki. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, amai Chiyangwa.
Tatenda.
Mungatitsananguro nezvesangano renyu here uyezve kuti rinoita mabasa ei kubatsira vanasikana vechidiki?
Ndinotenda. Sangano redu rinonzi iro Girls Legacy rinoshanda nevanasikana vari pakati pemakore magumi nemairi negumi nemanomwe. Zvatinenge takatarisana nazvo patinenge tichishanda nevanasikana ava, kuvakurudzira kuti vaite upenyu hwakanaka mukurarama kwavo iye zvino nekurarama kwavo neramangwana. Tine mapurogiramu akasiyana-siyana atinobata. Tinoisa vanasikana ava mumaclubs mavanenge vachishanda vari kunharaunda dzavanogara, atinoti macommunities avanogara.
Sei makatanga maclubs aya uyezve basa rawo ndeyi?
Maclubs aya basa rawo nderekuti vana vange vachiwana mukana, vanasikana vawane mukana wekuungana vachitaura nekukurukura pane chero chavanosangana nacho muupenyu hwavo kuti vabatsirikane mune ramangwana ravo. Tine mapurogiramu amwe atinoita zvakare mumaclubs edu iwaya. Tinoona kuti vanasikana kazhinji kacho vane zvizhinji zvavanenge vachida kutaura asi havawani mukana. Saka tinovapawo mukana wekunyora nhaurwa dzavanenge vainadzo kune vakuru vavo. Pane yatinoti a letter to my father, tsamba yatinonyorera kumadzibaba. Asi madzibaba mutsamba umu vanenge vakamirira yatingati vatungamiri musociety kana kuti munzvimbo dzavanogara. Tinenge tichikurudzira vana kuti vange vachinyora zviri pamwoyo pavo, vange vachikwanisa kuwana mukana wekuti vataure zvimwe zvinhu zvavanokwanisa kutadza kutaura. Saka tinoti kwapera mwedzi mitatu tinoburitsa mabhuku anenge achisanganisira tsamba dzevana ava dzavanonyora dzatinozoendesawo kune vakuru vakasiyana-siyana vanosanganisira mapurisa, maMP, makansela, maministries zvichienderana nekuti tsamba dzavanenge vakanyora dzinenge dzichinanga kunani. Dzimweni dzenguva tsamba dzavo dzinonanga kumadzibaba kana vabereki vavo chaivo. Saka tinoedza nepatinogona kuti zvimwe zvinge zvichibuda zvichienda.
Sangano renyu riri kushanda riri kumatunhu api munyika?
Sangano redu rinoshanda kunyanya pa program yatinoti Stop the Bus. Inoshandira kuvulawayo kugweru nekumazoe. Takatarisirana nemaclubs edu. Tinowanikwa tiri muHarare tiri kushitungwiza pamutoko kudomboshava kugokwe nekumazoe. Ndokwatinowanikwa tine maclubs edu. Kugweru kumazoe nekuvulawayo ndokwatinoita yatinoti Stop the Bus. Patinopinda mucommunity. Tine bazi rinenge rine nyanzvi mune zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira veutano, zvinosanganisira vanotesta HIV, zvinosanganisira vanoita zvekuronga mhuri yatinoti family planning pachirungu. Munowanikwazve vanhu vanoita yatinoti psychosocial counseling. Kazhinji tinofamba zvakare nemapurisa kuitira kune vana vanenge vane matambudziko avanenge vachida kuti vakurukure nemapurisa mubhazi iri. Mubhazi iri iko zvino tinenge tichingoshanda tiri kuBulawayo, kugweru nekumazoe. Kushanda kwedu tinoona kuti nzvimbo zhinji dzinoda kuti bhazi ringe richisvika. Tichaedza nepatinogona mazuva anotevera kuti tinge tichiriendesa kumwe.
Munosangana kangani pagore?
Vanasikana gore roga roga tinounganidza vana vese vanobva mumaclubs muna October patinocelebrate yatinoti International Day of the Girl Child. Pavanouya vese kumazuva matatu vachiratidza zvavanenge vachiita mumaclubs mavo, vachitirakidzawo dzidziso yavanenge vakawana nezvimwe zvavanenge vachida kuti zvinge zvichidzidziswa. Inova nguva yatinokwanisa kunge tichiona kuti gore rinotevera racho chii chimwe chatingawedzere mukubatsira vanasikana vedu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita here zvemaoko zvekubatsira vanasikana ava?
Mukubatsirana kwatinoita tinoshanda zvakare nevanasikana vane vana, vana vadiki vasikana vane vana, vanova vana vari pasi pemakore 18. Vana ava tinoita navo yatinoti income generating project. Vanogadzira sipo yekusukisa liquid soap yavanoshandisa kusuka ndiro uye vanotengesa munharaunda yavanogara. Saka club yedu iyi inoita income generating project inowanikwa iri kudomboshava ine vanasikana vane vana vavo. Tinoita kuti vaite project iyi kuti vabatsirikane kurera vana vavo uye kubatsirikana kuti vadzokere zvakare kuchikoro, upenyu hwavo unge uchibudirira pamberi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Judith Chiyangwa vesangano reGirls Legacy kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro naPastor Patrick Philip Mugadza, vanove mutungamiri vekereke yeRemnant Church, avo vakapedza mazuva makumi mashanu nemashanu vari paHarare Remand Prison mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekutaura pamusoro pezvehope dzavanoti vakarotswa dzekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachashaya musi wa17 Gumiguru gore rino. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 Pastor Mugadza.
Ndinotenda zvikuru baba Jonoka Ndambiri.
Pastor Mugadza, manga muri muhusungwa kuremand kwamakapedza mazuva anosvika makumi mashanu nemashanu, veruzhinji vangada kuzova kuti manga mugere sei kwamanga muri ikoko?
Yanga iri nguva yakatiomei zvikuru, minyaya yekuti magariro acho anenge akatisiyanei. Zvekare anenge ari magariro anenge achirwadza nenyaya yekuti panzvimbo diki diki inofanira kuti irare vanhu vari vashoma, asi tairara takati wandei zvikuru. Tikurandarira mumwe musi takarara muimba tiri zana nevanhu. Saka zvichirevawo kuti marariro akadaro haanakidze, machira anenge asina kukwana nekuti vanhu vanenge vakawandisa. Inda zvekare ndo dzairuma zvekuti dzaishayisa mufaro, dzaitoruma zvekuti waitoita maronda zvekuti mazuva angu mashoma okupedzisira. Ndakatorwara ndikaita fiva chaiyo nokuda kwekuruma kwandakanga ndaita ipapo. Zvekare nditaure panyaya yekudya kuti kubva muswanda kasvika kusvika nichibuda taimbodya zvinhu zvimwe chete sadza masikati sadza manheru manheru acho emujere manheru ekuna 3 tichidya sadza necabbage nguva yese iyoyo kunze kwemazuva matatu akadyiwa beans maviri nerimwe chete rakadyiwa spinach nechingwa chaanopuwa chingwa chinenge charaswa nemabakeries chotorwa ichocho chopiwa vanhu kana musi wakunenge une chingwa kudaro munongobhoirirwa mvura chete mopiwa mvura nechingwa zvomishuga ndenyu masamba zvekare ndenyu
ko mabatirwo anoitwawo vasungwa nevanochengetedza vasungwa kumajeri akamirawo sei Pastor Mugadza
mabatirwo aya mabatirwo anogumbusa zvikuru nenyaya yokuti varume vacho handizivi kuti pavakatorwa vakatorwa nzvimbo yakaita sei vakatorwa vane pfungwa dzimwe chete dzekuti kana vachinge vasvika panzvimbo iyo pabasa vamwe vacho mafungiro avo anenge atisiyanei nemhaka yekuti matauriro avo chaiwo anotaura zvinhu zvinonyangadza zvisingakwanisi kuti ndichidzokorore ndikutaura ndichiudza vakaterera iko zvino iri nzvimbo zvekare inani vanonzi majuveniles kuti vana vadiki vakasungwa varikowo zvekare pavanouya ipapo kuzoita yavanoti iyo warrant check sande yega yega vanotukwa kana kuti vanotukirirwa varume ava havana hanya zvokuti vagari kana kuti vasungwa naivowo zvekare havasisina ruremekedzo kune umwe neumwe nekuti vatodzidza kuti nzvimbo iyoyo hairemekedzwe munhu
tiri kunzwawo kuti mabuda kusungwa kwamanga muri makawana chechi yenyu yaparara ichokwadi here ichi
aiwa hakusi kuparara sematauriri wayo asi kuti urongwa hwandakasiya ndaita nechekare ndichiti no kwandava kuenda nezvandava kuita iko zvino zvingakukanganisai saka sevana itai sarudzo yenyu kereke yethe Remnant haisiriyo yoga saka nekudaro ndakavatini kana nguva yekuti dzokere zvekare kusangana munzvimbo yekariba ichinge yakwana kana muchida kudzoka munokwanisa kudzoka asi kana muchinge makugutsikana nenzvimbo dzamunenge muri muchinamatira makereke amachinamatira aiwa endererai kupi endererai mberi
aiwa tinotenda zvikuru Pastor Mugadza nekuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda zvikuru va mukoma Jonga nokuti shedza kuti taure penyadzi fedzi
manga makateerera kuna Pastor Patrick Philip Mugadza vanove mukuru wechechi yeRemnant pachirongwa upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mumaoko aBlessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Iko zvino tombokupai kambo mamonya kubva kuna Suleiman Chimbetu.
Mukoma nemama zuru uyo anotemba hondo mukashupana naye munosisana kwacheka makuku
nako kambo mamonya kubva kuna Suleiman inzwisa chete vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare Renewal Democrats of Zimbabwe inoti yakagadzirira kushanda nemamwe mapato musarudzo dzemuna 2018 Zimbabwe Electoral Commission inoti zvakaoma uye hazvisi pamutemo kuti vanhu vemuZimbabwe vavhote vachishandisa zvitupa zvavo aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 Mbimbitho 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leNational People's Party lenza umhlangano wokukhetha inkokheli.
Sicela laba abantu abasuke kuzani laba bebona ukuthi bangene epartini entsha abangayisebenzelanga kodwa bayisiqanisimile beresigna khona ngali ikakhulu labantu beseparliament abazama ukusihlonipha.
Kuhlelo labesifazane lamhlanje sixoxa lo ntombazana ophila ngokuthengisa umzimba. Kwezemidlalo bayamncoma uPhilip Chiyangwa abasekeli benguqu sisezwa ukuthi bamncomelane.
And amateam West Africa vele thina ngapha eSouthern Africa bengasinaki kakhulu bengasithathi serious. So uChiyangwa lapha ngibona ngathi wenza into enhle kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZimbabwe People First elalikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru lithi liphakathi kohlelo lokudinga umkhokheli kulandela ukwehlukana lonkosikazi Mujuru owayelikhokhela. Isiphathamandla sebandla leli umnumzana Rugare Kumbo utshele Studio 7 ukuthi sebelamagama abantu abafuna ukukhokhela leli bandla.
Hayi uhle kakhulu sinala impi yethu sizama ukulungisa umhlangano ama-structures ethu njengoba sathiyana lomjuru wayenzakala ukuthi ama-structure ethu amanye amangakuhle, so sifuna ukulungisa khonokho. Kuye sifuna ukulungisa umkhokheli ukuthi ngubani esizamthola ongasinceda ukuthi sihambe siyoyenza ama-election unyaka ka-2018. Sile hlupheko yokuthi khona manqale nga umkhokheli angasuka liyahlupheka ukuthi idinga umuntu into esingayifuniyo ukuyenza esakuyenzayo in 2015 yokuthi sambo ngutata umuntu sathi ngena nansi isikhundla yena waseyenza into ayifunayo. Thina sifuna ukuthi abantu ngokwabo balungise bakhethe umuntu azabathi uyu umkhokheli wethu. So siyalungisa kodwa hayi sibona njengani izinto zihamba kuhle kakhulu.
Okokuthi selilabantu yini elikhangelela ukuthi bengaba ngabakhokhela?
Ye, silabo silamavisa athe sabona amasizi yabanye lokho bebuya abantu. Sizahlala phansi sizama ukuthi esiwabona ukuthi bangakwanisa ibaphi abafithi into asingeni iprofile yethu. Ibaphi
kuliqiniso na ukubana omunye ongaba ngumkhokheli elimkhangelele ngumnumzana Nkosana Moyo?
Athena akasikhethi ukuthi ngubani, siyaphonga ufuna umuntu ofunayo, umuntu ohlakaniphileyo, umuntu esifunayo. Unkosana manxa esithi profile yethu kuhle kakhulu, what is wrong with that? Umntwana weZimbabwe, umuntu ofundileyo, umuntu obesebenza uma organizations amaningi, so there is really no problem. Esikufuna ukuphela ukuthi angene phakathi sibone ukuthi singakhuluma la yena.
Selike lakhulumisana la yona?
Hayi, akukakhulumisana la yona. Sizokhuluma la yona. Kodwa singakhuluma ngayo.
Abanye ke liselikhulumisane labo ngobani?
Hayi, soze ngubuthele amabizo phela. Ha? Manje i-confidentiality yabo yangaphe kanti. Chris.
Alo ke ngumnumzana Rugare Kumbo isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje ibandla leNational People's Party elikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru liphakathi kokukhetha inkokheli phambilini komhlangano weCongress ozakwenziwa ngeviki ezayo. kusikhundla somkhokheli akula onqintisa umjuru kodwa abafuna isikhundla sokumsekela bane laba ngabathi umnomzana Siphepha Nkomo umnomzana Cuthbert Ncube umnomzana Elliot Kaswi kunye lomnomzana Mvundura kuthi kwesikamgcini sihlalo kulabantu abathi umnomzana Dzikamayi Mavaire lonkosazana Esnat Bulayani ndawonye lomnomzana abekezela maduma fuzwayo sixoxele siphathamandla sebandla le NPP umnomzana Max Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
ye hayi lokho ke sokuseduze ikakhulu 25 lilanga elikhulu kakhulu elikhangelela ukuthi lifake inkokheli ezizafakwa kukhethwe izabelo ngezabelo wonke ama provinces bekhephe abantu babo labana bangu 11 ukuze bebumba i-national executive asisoze sivumelane lakho futhi kona lokhani ukuthi khona sibe no deputy o deputize uba umama umjuru e deputize futhi omunye deputy kumele khathesa into kazitshintshe lezi ngoba kungabe kuhle ukuthi khona sibe lo vice one vice president ngabe sibe yi two kungono ukuthi khona u first vice president ebe ngangapha esabeleni samandebele singahlali lokho esisiba ngo deputy kathesa ungakhangela kusukela khona laphana ku president umama umjuru kuze kuyafika i committee member bonke abantu bakithi chapona ngama deputy sona labani iqala lelo lingabhadalwayo ukuthi khona ngapha yikho kubonakala khona kulama deputy kokuphela
kuyini okubangela ukuthi liphuze ukukhetha njengoba siyabona ukhetho soluseduza
okubangela ukuthi khona kuhlale lokho kutshintsha ama goalposts kwakuthiwe mhla ka 19 angikwazi ukuthi khona kuhamba njani ngoba kathesi sokuze kwadilizwa bonke ukuthi khona hayi ababekhethiwe labana sokumele bekhethwa mhla ka 25 kodwa kwamanye ama provinces khona ngale kibo sebeqedile sebesazi ukuthi ozahlale siba ngu-PC ngubani sebesazi ukuthi lo ozaqalisela lapha ngubani oya ku-national ngubani sebeqedile khona lo sekuhlele khona ngapha kuphela kwelamandebeleni into ze-reading lezi sicela laba abantu abasuke kuzane laba bebona ukuthi bangena ephathini entsha abangayisebenzelanga kodwa bayificanisimile berisayina khona ngale ikakhulu labade besephaliyameni ngabazama ukusihlonipha bengabuyi bezosidivayida ukuthi sixabane labanye abantu la asifuni ukudivayidwa besihloniphe sisebenzeni kuhle injongo ekhona yokukhupha izanu embusweni wonalowo
alo ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sebandla le-National People's Party i-NPP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bavobembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli inkomo Lamhlanje ngiseslobela kuward 29 njalo ngixoxa lo councilor walesisigaba umnumzana Willard Moyo Ngiyakwamukela kuhlelo moyo.
Yebo Nkomo, lami ngiyakwamukela, ngiyabonga. Sanibonani balaleli lonke.
Kwenzakalani esigabeni sakho?
Esigabeni sakithi eDonsa isigaba esilohlupho lwendlala. Isigaba esiphatheke kubi endabeni ze-development. Isigaba nje esingaphansi kwe-ward 18 kogobo iminyaka yonke edluleyo. Kuthe-ke ngo-2008 isigaba lesi-ke sasesilwisaka ngamandla-ke ukuthi sibe isigaba esizimela sodwa sibe yi-ward ethiwa ngu-ward 29-ke sasithola. So-ke i-development eningi kayikho kule ndawo esigabeni sakithi. Asila irrigation yayikogobo, asila mgwaqo emihle, izikolo zilutshwa. Kwana iklinika ngeyodwa so-ke yizo nje inkathazo lenhlupheko ezingane silazo esigabeni sakithi le ndlala yizo-ke inkathazo ezikhona esigabeni sami lapha bapho
ukhuluma ngendlala councilor izulu linile kakhulu okwamagama lonyaka belingakaqalisini ukudla ihlobo
ya ishobo sebe kalisile ababili abathathu kuhamba kusiya ngendawo ungalibali inkomo ukuthi umhlabathi wakithi ngapha eDonsa uyizidaba ezimbili kule ndawo yaseDonsa 1 ngaphezulu ngale zindawo lezane zingamatibi ezitotayo soke esigabeni sona siyane singale kulo hlupho olumangalisayo ukuthi abantu abaswele ifertilizer yokuthi bathophe hhayi abasweze badobhe lutho kutotile kakhulu emasimini kusokuthi thi ngapha kulesi sigaba esingaphansi sikudonsa 2 kuyajijana lakho kule hlabathi kule sidaka abasezidakeni okuqine khona hhayi kungcono yena abalapho kutota khona emahlabathini hhayi inkomo idlala ikhona sibili izulu linile kakhulu amanzi maningi kodwa ukudla emasimini kuhamba kujijana abantu bazalamba abanye esigabeni sami la
izifuyo zona zisesimeni esihle kodwa
izifuyo zinhle kakhulu nkomo kodwa-ke ezihlathini zabantu bakithi kusele nyembezi sonakalelwe kusika bonoku kudlulileyo sonakalelwe izifuyo eziningi zichubile inkomo eziningi eminye imizifelwa zinkomo ezingu-13 eminye inkomo ezingu-6 eminye inkomo ezingu-9 imizi eminingi kakhulu kusukela edonsa wane uzefika ephondweni edomlanda khona le hhayi kubi zonakala izifuyo kodwa zona ezezasilayo ezingachubanga hhayi kanye ngani zinhle zinonile sibili ziyathembisa ukuthi hhayi zizaba likusasenhle ngezifuyo zethu
lila ncedo yini lilutholayo khona ngapho olokudla olungavela kurhulumente kumbe kunhlanganiso ezimizodo
ya khonapho uncedo lukhona nkomo oluvela kwi-department ye-social welfare olukhona esigabeni sakithi isigaba sakithi donsa sile mizi efika 1000 kusiya ku-1200 kodwa-ke uncedo esiluthola ku-social welfare lugoqela imizi kuphela engu-236 kutsho ukuthi kule mizi efika o-900 to 1000 eseleyo ingatholanga lokho kudla ngoba kukebe sikhangela kuthiwaka sikhangela abantu abavulnerable izalukazi la maxhegu labagogekileyo lezintandane esofitha abantu abaningi basele ngaphandle kwalolu hlelo so luncede abantu abalutshwane abantu abaningi basala bengaphandle kanti basizekanga lutho ngalo lolu hlelo lukhona sibili lakathesi nje ngikhuluma nje uthange umumbu ngibuye lawo ukuthi abantu ngibanikeze ukudla lokho kodwa kulutshwane kakusuthisi
isikhathi sesidliwe ngumangoye moyo kuphosele okugcina
kubantu bakithi abedosa bonke abalaleleyo ngikhuluma kasiqine nini ukutheni sibambane ukudla ukulutshwane okubuyayo kumbe irayisi kumbe ifertilizer kumbe ngumumbu kasincedisana neni njengezakhamizi ezilothando ngiyajabula ngoba edonsa yisigaba esinabantu abakholwayo abangena isisabada ikakhulu abaningi labangena iziyoni asizwana neni andale singancutshani ukudla kungabuya laba ababuya betshaya izilogane ngokudla singavumi asiqathelana neni isindebele sithi abantwana bendoda nye bayaqathelana ingqondo lentethe badle basuthe sibambane donsa omuhle lobela omuhle lani lonke bantwana bezimbabwe singehlukaniswa yikudla kodwa kakuthi bambane senyabonga bani
hhayi uyibeka kuhle kansila bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
yabonga
nathi lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lo councilor kaward 29 esilobela umnumzana Willard Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo
ngugama
namle
namle namshweshwe
namlela namba
Hayi siyabonga Ntungamili ube lobusuku obuhle. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena. Ya ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Hayi siyabonga kakhulu. Singelela abalaleli be-CJ7.
Hayi sibongile. Mnumzane ungasitshela ukuthi kuyini okumunyethwe liphepha leli libhalile i-white paper le?
iwhite pepper le mumethe into eziningi iphethi lamaphetha ngo-88 kodwa ku-affecta thina directly izalwane zaseZimbabwe ludaba lolo lukhulunywa ngokuthi kulabantu abaningi abalapha eSouth Africa abavele emazweni esadak laba bantu abasingathi ngama-lost abasebenza emayadini kumbe emakhitshini abasebenza ema-contracting labasebenza ema-restaurant abahlupheka ngezincwadi zokuthi basebenze belapho iwhite pepper le ikhuluma-ke ngento okuthiwa yi-SADAG work visa futhi uma ingaphumelela izaba khona ukuncedisa labo bantu ukuthi bathole amaphepha alungile ukuthi basebenze ibe sinanzelela futhi okwesibili ukuthi abantu abaningi kwele SADAG bayathengisa impahla baya behamba kwamanye amazwe behoda ikakhulu ezweni lakithi siyabuya sizoda lapha e-South Africa abantu bephiwe amalanga amalutshwane eboda i-draft i-white paper le ikhuluma ngokuthi kumele kube le cross-border visa ezophiwa labo abathengisayo kumbe abawoda impahla besiyathengisa ukwenzela ukuthi bengahluphe kuphiwa amalanga okwesithathu okusithintayo thina i-white paper le ithi yona abantu abalama-business e-South Africa ama-small business person my business yakhe i-registered ebhadala i-tax uyathola i-permit yokuthi aqhubeke erana i-business yakhe kwehlukile kulalokho okukhona khathesi ukuthi nxa ufuna ukuthola i-corporate business visa kufuneka ukuthi ube ngumuntu olemali eziningi manje kuyananzelwa ukuthi abantu babe le mali ezilutshwane kodwa lawo ma-business esevele khona okunye-ke sikubona ngani bawusoze uhambe kuhle yikunanzelela ukuthi abantu abaningi abekhaya asoma-refugees ngabantu abafuna umsebenzi yikho-ke nxa umuntu ebuya e-South Africa suka ikakhulu seZimbabwe ma ingena e-Bedbridge i-white paper ithi umuntu lo kumele agcinwe enkambeni lapho aza-aplayela khona i-asylum document yakhe kuhle kuthathwe isinqumo ukuthi into athi uyibalekele uqinisile ma eqinisile abesephiwa-ke i-refugee status abesedlulela lapho afuna ukuya khona khonapha phakathi e-South Africa
manje kukhangelelwe ukuthi i-SADAG visa le ingaqalisa ukusebenza nini
angithi okwakhathesi kusase zinkulumo ngoba ngomthetho okwenzakalayo uminista kufuneka ahambise kucabinet kuhambe ephalamente yedibhethwe ephalamente i-draft white paper leyo engadibhethwe ephalamente ibe seyadoptwa upresident abeseyisayini ukuthi be ngumthetho sokuyo inyo international migration policy e-South Africa yikho lapho zaqala khona ukusebenza khona usozaqala ukuthi kukhulunywe ukuthi i-SADAG work visa leyi ngubani okhwalifayayo iyabe ngeminyaka emingaki okurenyuwa irenyuwa maku-10 so-ke sicabanga ukuthi mhlawumbe lo konke lokho luhlelo lungathatha kuze kuyefika ku-2018
sike sezwa kukhulunywa ngodaba lokubana abafuna ukuthi bajoyine ama-union bona bengabokuza bayenelisa ukwenza lokho ungasichasela nje ngamafitshane ukuthi kuhamba njani
esikunanzelelayo ukuthi abasebenzi ababuya ngaphandle bayahlutshwa ngabaqhathi bebahosta imali ezincane yikho kusuka kwenze futhi besophiba lo dlame lokho othiwa i-xenophobia uthole kwesinye isikhathi abantu behlale bengakholanga siyakhumbula ngesikhathi sobandlululo se-apartheid kwakuthi inyanga ngaphela abantu abasebenza emapulazini kube sokubizwa imoto yamapholisi ukuthi badiphothwe kodwa-ke umuntu nxa esebenza elapha e-South Africa kulelungelo lokuthi engaba lilunga le-union ngoba kuyi-union ezamvikela kubaqhathi nakwezinye izinto ezingabe zihlupha umsebenzi kanti futhi okuqakathekileyo sokunanzelelayo ukuthi i-union enkulu i-federation ecosato bayibo futhi laba abangama-advisors ku-department of home affairs so-ke bayazwisisa abecosato bayakuzwisisa indaba lokhu abakwiza bethi ngama-vulnerable workers bekhulume kakhulu ngabasebenzi ababuya kwamanye amazwe
manje ukuthi uzube lilunga le-union ungasitshela ukuthi kuyini okufunakala
ukuze ube lilunga le-union okufunakalayo yikuthi ama-union wonke sikhuluma le-cosato ukuthi balento sebesenza lokho kuthiwa yi-migrant desk ukuthi umuntu ngephemithi yakhe emsebenzini wakhe loba engelalutho engabe lamadokhumenti uyangenela abe yi-union silayo-ke inhlanganiso othiwa yi-migrant workers association of South Africa i-MWASA ekhokhelwa ngubuthe lezwenyathi lami ngiyabancedisa ngikhona khonapho esebenza ukuthi iqoqe abantu abavela ngaphandle kwamanye amazwe bese bengena kuma-union asebenzisana le khosathu.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavuma ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngibonge kakhulu ukuthi lami lizwe ilizwi lami ngiyalithanda kakhulu siyabonga.
Hayi lati sibonge. Lo bekungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa. Ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika sithandekile emhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana noNqaba Jamela othi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi. Siyakwamukela kuhlelo maJamela.
Okay,
ungasichasisela ngamafeature ukuthi umsebenzi wakho wokuthengisa ucansi uqhubeka kanjani?
Umsebenzi ungani sulo sisitalo ngenxa yemnotho wesizwe. Sile sesile challenge ukuthi sokulama abantwana abancane from 13 izizathu zokuthi bebuye hayi asikwazi kodwa hey icompetition sithayi le mali la isifilakala kodwa hayi akufanani nje siyathola khonoko.
Labo abantwana abancane ke kukondoda sibonele yini kumbe liyazama ukuba ukuthi libatshele ukuthi hayi lingayenzi lo umsebenzi lisesebancane?
Siyazama lathi kubabonisa ukuthi bezane izindlela ezingabaphilisa since basasebancane kodwa labo ngokoma kwelizwe kwesimo selizwe labo kwalabe balala kho okubafuqayo ukuthi labo bezojoyina umsebenzi bona intengo zabo ziphansi so ama clients abagijimela sokusiba nzima kithi thina abadala.
Akula kulwisana yini alilwisani labantwana laba abancane?
Hayi asiyandisanga ukulwa labo. Asilisani labo bancane vele kuyabe kuyayangisa ukutholakala sisilo labantwana.
Sesikhangela wona umsebenzi lowo abantu balikhangela njani? Kuthiwa ngumsebenzi oyangisayo kokumbelani lizibona lingabantu nje njengabanye?
Emphakathini bengabakwazi kuba nzima kancane kodwa nxa uzenzela nje umsebenzi wakho utshayela phansi akulonga kuhlukumeza. Enye iproblem ebakhona ukuthi bona ama-clients ngokwabo ngoba abanye abahloniphi babeyabe kuphathe ngathi awusomuntu. Sayihlanganisa ezincedisayo ukuthi silwele amalungelo ethu njengabantu, njengabomama, njengabomama abathengisa icansi singabantu lathi emphakathini. Sokusiya ngokuziphatha kwakho wena muntu as an individual.
Nxa usithi laphana abanye abaliphathi kuhle abazothenga ucansi lapho babe besenzani?
Uyabuye umuntu sefuna ukwenza izinto elingazikhulumelananga or sengofuna ukukudlamula sesenza into ezifana omunye engasafunda ukunika imali labe lilikhulumelene. Omunye sefuna ukukupersonalize sefuna ukuthatha ukwenza owakhe ngoba uyabe kuthile ngesikhathi sona leso. Kuye kasazwisisa ukuthi kumele akuthenge ehambe ngoba awusebenzi yena yedwa. Omunye abe engasafuna ukuhlawula sesithi hhayi kuyafanana. Wanikwa uNkulunkulu lami ngiyinto le izinto engizesihlangana nazo kubantu esisebenza lapha.
Manje lo osefuna ukwenza umuntu ingani ngowakhe ungathi hayi hambise endlini phela ngibe ngomkakho uthini?
Banengi ungakulandezela ungacedile izwe ogcina ungasasebenzeli imuli yakho. Nxa usuzinikela usebenza susebenza ngakuphika ngabantu ababuya befuna ukuthatha angeke ubaqede.
Yebo
bodwa bagcwele bakhona omnye afuna ukugqila nje uthe kuthathe kufake endlini. Ebengasakuniki leyo mali oduzayithola. Yabe kuyindlela zokucila abantu kanjela sizingathi abangabana abaqilayo kithi singabaqilayo.
Nxa usithi ugcina ungasasebenzela imuli yakho kutho ukuthi umsebenzi lo kulembadalo ngempela ukuthi umuntu engenelise ukugcina imuli yakhe.
Umsebenzi lo osigcinile okweminyaka siyabhadala ama-school fees, ama-renti, lathi siphila i-normal life njengowonke umuntu elizweni. Sile hlelo zethu zokuziphatha kuhle lathi emsebenzini. Yongoba usibale ku lokuba export izinto eziningi siyaphila sibili
Te kwesinye isikhathi abantu abazothenga ucansi abaliphathi kuhle manje lizivikela ngani?
Silama peer educators et lama paralegals. Sela silama numbers nawo. Uyafona ukhuluma ukuthi umuntu nje senze so sesiya reporter e police. Ngokudla mvele kabe kulicala sahle sweri.
Ibizo liyabe limazi yini?
Singabe singakwazi kwesinye isikhathi abukwazi. Kodwa ungabakwazi ilocation kuba lula. Lama phone number lokungabakwazi lokuthi uyamthola ngakuba lula kithi lokungethana nabaparalegals labo kuba lula kibo bahle begijime bekuncedisa khonapho khonapho. Njengabo mama abathengisa ucansi siyahlangana lezi khadi zizokuhlangana sitshelana ama-challenges sitshelana nokuthi singawanqoba njani lawo ama-challenges khonalawo.
Njengoba eZimbabwe kungavunyelwa ukwenza lo msebenzi lihlangana njani?
Akuvunyelwa kodwa uyabotha nxa kulokufakazi nxa oba nje chaka akula ufakazi wokuthi umuntu ubethengisa ucansi so angeke ube ecourt uyethonisiswa khonoku ngoba uyabo kungelabo ufakazi. Siyahlangana silama-organizations ethu ama-human rights organizations asincedisayo asinika ama-venue nama-resources.
Ikusasa yakho uyibona injani? Uzaqhubeka usenza lokhu kumbe kukhona ozakwenza usuhlala phansi usumdala?
Lo msebenzi engingenelisa ukuyenza le mali enale engabe ngiyithola ngiyayibhenka sesafunda lokulondoloza izimali zethu.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe Majamela, ungachiyela liphi ilizwi abanye omama?
Ngathi thina njengoba abathengisa ucansi ngomama lathi njengabanye omama emhlabeni lathi siyathakazelela ukuphathwa kahle emphakathini lathi siziphatha kuhle. Ngiyabonga.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Nongqaba Jamela othi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi. Asidibaneni njalo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lobusuku obuhle. Kwezemidlalo abasekeli benguqu bathakazelela ukususwa esihlalweni komkhokheli wenhlanganiso yenguqu yezwekazi le-Africa, i-Confederation of African Football, u-Issa Hayatu. Sixoxe lomlandeli wenguqu Abel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuthuthukisa umdlalo oyethu angazi, anginasiqiniseko nakoko. But into engijabulisayo ukuthi u-Issa Hayatu besahlale kakhulu and ama-team awe-West Africa vele thina ngapha e-Southern Africa bengasinaki kakhulu, bengasithathi serious. So uTiyango lapha ngibona ngathi wenza into enhle kakhulu.
Abantu bebemsola engena besithi ngumuntu ongasoze aphathise kwezenguqu, kodwa kungakutshengisani lokho okwenzakeleyo?
Ya nami bengimsola kakhulu kodwa nje okwenzakeleyo sifuna i-change nje vele thina bese sifuna i-change ngapha e-Southern Africa kakhulu ngoba abasithathi serious bo. Even ungabona even ama-players amaningi adlala e-Europe asuka khona le Northern Africa, e-West le North Africa. So ngapha thina e-Southern Africa basinake kakhulu. So it's another opportunity ukuthi nathi ngapha e-Southern Africa sibe recognized. And ngenye i-chance futhi yokuthi Zimbabwe nga-host ama-tournaments amancane la njengabo-chan. So njengoba iMalawi i-drawile, so it's, I think maybe
lo ke ngu-Abel Khumalo umlandeli womdlalo wenguqu bexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Sule zonye mbezi mtakwetu, sule zonyembezi mtakwetu nangwe siza
nango ke loliwe ingoma esiqhubela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singake hlukani ke sikhangele ebesilazo ibandla le National People's Party lenza umhlangano wokukhetha inkokheli siligqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuterera chirongwa chedu. Tererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.